Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera ndira 25 2020 Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora
hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi pemdc
hurumende yagara ichingovhiringidza macancels endi kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichafanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidenzi vemarondera. Ndo wakanyora petition vachiti vane kunyunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzuro so takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidenzi ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera
petition iyi yakanyorwa rini ichiuya kuhurumende nhai maichombo
I cannot really say date takaiona but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa nekuti ndakapindwa musi wa 18 November ndakatanga basa musi wa 11 so if a week or a few weeks after that ndakareceive
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi.
Vari kungotambudzika nemari kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo uye vari kuti havasi kupuwa masevisi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara. Kukanzuro uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari asi hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho
saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera
ehe takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatorere?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro ari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. But atisi kutarisa, atisi kuendera kuita witch hunt. Isungo dama facts. Kana tikaenda pa ground, tikaona kuti ndezvekunyeba. We dismiss it. But kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo. Then action has to be taken. But zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members, that's not true. Because we are there as a government and we work in the MDC, work in the ZANU-PF. We are just want to put my residents. Vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here ma petition ari kubvawo kune mamwe makanzuro.
Tikuwana ariko nekuti takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuro akati wandei. Tine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwakune zvowe zvowe. So tirikutarisa futi ikoko endi. So haisi marondera chete akati wandei but mamwe acho amnot at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Kuti tirikuona zvinyinyito zvakati wandei zviri kubva kumakanzuro yekuti vanhu havafara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata meya wemarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi, ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuro edu. Tinoda kuti kana vachifomwa makomiti gavito makomiti asiri partisan anatosvika achinovhiringa makandles kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because makandles ane policy yemdc yekuti vadherifi saka toita kuvadharidza kana zvatadza macomplains abva kumaresidensi kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti makandlela zvedu hanzwisa here. Saka taida kuti kombe manotsi takamboita manotsi tipotitangana July moyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tadzika bata habatiki July moyo wacho takatraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure nevanhu because ndovakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupi zvakambobudo here nemubato renyu?
Hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana neto atoti fake news hazvina kunyatsobuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza. Asi chindiri kunoita ndechekuti vamanya anti-corruption commission iriko kana kuchiinvestigate kunoda anti-corruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government. Kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party ichinoinvestigata ini zvee zvazvo kuita samakwikwi wekuti iwe wakonewa nanda akona ndokupa example yekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigata. Local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei purusevo iri kungotarisa zvemacandles emaurban council. Kune vanhu vari kunyimwa chibadhu vari kudzidziswa kutenga chibadhu aitanga vanorwara sabhoko achidini havasi kuzvitarisa uori hutoita west kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumareserva kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macandles iwayo. Fanamu kuti taure tidzise vanhu economy iko zvinezvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti makanzura zvedu aperforme kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu kuti koko inini munosupavhaiza macandles enyu sei gaisenzanawo Mai Chombo munostending rules and orders kumbotova kuti hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini asi handaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministry chete here ka hava kuenda sechibato because havangazvibvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Danho redu ndiri kutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macancels edu kutanga ndichi meya takangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafavorite accusation indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya vachishaya petro vachishaya zvese unoinvestigeta zvese zvashayikwa petro pashayikwa sadza mumaruzevha pashayikwa chingwa pashayikwa basic things zvakaitwa semunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti zvichabuda sei zvongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kushayikwa kwekeshi chaiko chaiko hakusi kutaurika anoinvestigeta gavhumendi ndiani.
Munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaElias Mudzuri vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vakawanda vemuguta rekwaMutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo. Vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira sakubva danga mvura chikanga Hobos 1, 2 ne 3, Dreamhouse, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2 amai Agnes Msabayana vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nokuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura seizvozvi zvitamukana 4 am kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru vamwe vanenge vachitoda mvura everyday saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha weGarikai Hlanani Kuhle amai Lina Maunganidze vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi vanhu vamwe vakutoimwa vamwe vakutoishandisa zvemukicheni haisi kubuda tane 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos amai Mary Marange vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Nokuti tiri kushupika nezuro tatiswa tisitorina kana mvura bhauza rakwa rikagumira kuzasi haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuita sei nhasi tamukana 3 yoko tichere mvura.
Vapasimo Chiropa avo vane chibhorani munharaunda iyi vanoti chibhorani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuru inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo vaakutongochera muchirwizi iri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndouri kutombobatsira vanhu but mvura yacho yatove neshortage yekuti yaakutopera mugodhi saka taakutova limited time kuti after kana 4 or 5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborina vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa saka mvura yatinetsa chaizvo hameuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana.
Kanzura weguta reMutare uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvemvura vaJohn Nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta reMutare.
Problem takaita yebest pipe mu450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So bestio yatora time because peiri pacho beko loader yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement.
Vanyamhoka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta reMutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru mazana mana vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yeBotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuZimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari muupoteri paduku refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigirwe MDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC vakuwadzwa zvakaipisisa vamwe vakaurayiwa, vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo. Mutauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigiri vebato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera, but when it comes to the reality on the ground, wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka. Izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vavachisapota MDC vari pavanotya kudzokera kuZimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti kuti vane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vari vasinganzwani vachiungana vakanyidzokera hamwene kuti vanganoita zvaugara chimirera mberi vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nokuti vanongotiwo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana Maitopo Letage vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMaurice Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei, uchaite freedom iyo inenge isipi.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa, avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuti hanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake aane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvinhu munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizimisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Ine chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi, uchibvunza-bvunza kuti mai vedu wee, zvanyika zvayakaoma kudai, chii chandingaitawo chingandibatsira? Ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing. Inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wamudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita ichocho network marketing. Ndinoita network marketing neinonzi Bell Lifestyle, vanotengesa mahealthy supplements. Saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira, pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iBell Lifestyle, nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete. Semhuri tinoita zveprinting, tinoprinda mat-shirts, macaps, ndangoti zvese zvingada kuprindwa zvinoda kunyorwa, makapu, maplates ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko?
Zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaipei, peuvhangeri ndepapi, pekubatana maoko ndepapi. Nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mushoko raMwari, nekuti shoko raMwari rinotidzidzisa kushanda. Kuna Proverbs anzi tsinde, enda kumujuru udzidze mubatiro wawo. Saka ndakaona somunhu waMwarika zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso. Vanhu vanoda kuona uchishanda, voziva kuti zviya shoko raMwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande, kunyange one muvhangeri ari kushanda. Saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare.
Tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko. Pane zvamungayambirawo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko?
Ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko. Ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki. Saka ukasashanda unenge watoonesera mhuri yako. Saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka, kutoshanda. Sezvandataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga, waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi, uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi. Kugara waronga zuva rako risati ratanga.
Vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi?
Ndinobatika paWhatsApp, namba dzangu 0779 492 831, kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutown panamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex.
Imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba.
Zvakanaka. Tandoda kuimba chinonzizvo Thou art faithful, makatendeka. Thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, O Lord, my redeemer, my redeemer, thou art faithful, O Lord, makatendeka, makatendeka.
Aiwa kamutakunanzwa. Saka vanhu vanokawana papi aka?
So far ndichiri kuti anenge akwanisa paWhatsApp, ndiri kutumira vanhu pamaWhatsApp zvekare, uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera maCD.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May, kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana
kana kuti vanokadzi vange vachiwanana kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukereke iyi vachinzi vari kuti aiwa ngatifambiranei nenguva kereke ibvumidze chingochani. Muhurukuro yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church, vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vajonga.
Takaona muchinyora pasocial media pakana padande mutande reFacebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church, muchiti imi inyaya inenge iri kuti simukei zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu izvi?
Chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rio rineri muna Mei muno mukubva musi wa5 kunodakara musi wa6 General Conference United Methodist inenge iri kugara kuMinnesota uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu regaitisenzewedzi risingafarirwe navanhu venonzi rechingochani iri kuda kuita kuti pechi iya kupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti haa izvi hazvitenderwe, vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe, asi isu vemuno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nevekunana Russia uku tiri kuti izvi zviri pachena kuti Bhaibheri haritende tsika yakadaro. Saka ndo pari kubuda kunyora kwangu.
Tichitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kusvika pari nhasi, chii chazoita kuti kereke ide kushandura mamiriro ayanga yakaita kubva kumakore esaya?
Chiri kuitika zviri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika nevanhu zvinotangira makore ekare. Pakatanga yainzi Enlightenment, yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu vaofage vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasirivo vangatiudze mararamiro anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion, ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemagenerations ese anoteera. Saka isi ndo patiri ipapo pekuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinge racho riri mubhaibheri, therefore hakuna imwe dudziro yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu vatingati wasecularized.
Imo muZimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike, tinoiti it's a global church. Saka constitution inoseenzeswa kuAmerica yechurch ndiyo inoapplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuAmerica, bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inosete.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari vakuitire zvakanaka Mazita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa.voashona.com. Ini ndini Rechoto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tisen.